Blessing ndinona iri nyaya yakanaka chose kuti vakwanisa kuita zvemasejari kana kuvhiya zvirwere kuti vanhu pazvirwere zvemoyo. Ndinoona chiri chirongwa chakanaka and ndinonamatira kuti chibudirire kuti vanhu vabatsirike muZimbabwe.
Asi zvinodhura here kuvhiya vanhu vanenge vaine chirwere chemoyo kana kuti open heart surgery, Dr. Ranga, tichiona kuti Zimbabwe inenge yanga ichitatarika kuti ikwanise kuita izvi kunyangwe ine nyanzvi dzacho?
Zvinhu zvagara zvinodhura pasi rese. Kuvhiya vanhu moyo zvinoda yatinoti support system yakawanda. Saka zvinenge zvichida kuti mishina inodiwa inge iripo, uyezve machiremba akanyatsa kutrainwa kuita the type of work inodiwa, magetsi nezvimwe zvakadaro zvinofanira kunge zviripo consistently, nokuti mamwe masurgeries aya ari very sensitive. Saka zvinoita kuti maprocesses ari involved ari expensive but necessary. Asi zvinhu zvinokwanisa kuitika. Zvine chibvawo nekuti isurgery yakaita sei iri kuitwa, dzimwe hadzide mari yakawanda, dzimwe dzinodawo mari yakawanda.
Asi chii chinopa kuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzitatarike kuunganidza mari iyi, tichiona kuti dzimwe nguva munyika dzakaita seZimbabwe vanenge vanomboendesa mari yakawanda munyaya dzekudzivirirwa kwenyika vasingazadzikise zviya zvakawiriranwa nevatungamiri kuAbuja Declaration?
Ndinoona chinoitika muAfrica munyika dzakati wandei, Blessing, inyaya yatingati iwo mapriorities atinokurudzira. Saka panyaya dzeutano sometimes zvinosarira kumashure toprioritiza zvimwe zvakaitwa senyaya dzesecurity, defense and things like that. However, kuti nyika inge ine security yakakwana, macitizens anokwanisa kunge ane utano hwakakwana. Saka chandingakurudzira ndechekuti iyoyo budgetary support inonzi at least 20%, 15% yebudget yenyika iende kuhealth care. Zvinenge zvichizobatsira maningi mazvinhu zvakaita seiwaya yamacardiac operations kana kuti cardiothoracic operations. Saka ndinoona sekuti mapriorities and obviously muZimbabwe nekunyaya yekuti economy inenge isiri kuita zvakanaka zvinoafektawo zvinokwanisa kuitwa nevanhu vari mubato rezveutano.